Vashura mtongo wavo panyaka kuzwa kudare namaisera kachingwe pamwene MDCT ne MDCN mutongi wadare pamsoro amainyara zomnangati manongwa vatu vanhu vane zvitupa zvemuZimbabwe vano vabereki vanobva kune dzimwe nyika zvizvarwa zveZimbabwe saka nekudaro vane kodzero dzekuvhota amai munangati manongwa vati vanhu ava vanozivikanwa nezita rekuti maaliens vanofanira kutakura zvitupa zvavo nemagwaro avo ekuzvarwa pamwe neanoratidza pavanogara kuti vakwanise kunyoresa sevavhoti muchirongwa chekunyoresa kuvhota chiri kuitwa nekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission munyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora vati vafara zvikuru nemutongo waturwa nedare vachivatsigiri vavo vazhinji avo vanga vachitadza kunyoresa vachinzi maaliense vave kukwanisa kuzovhota musarudzo dzegore rinouya
saka chiripo ndechokuti munhu wese anonzi alien ane chitupa chakanzi alien china a kana china 00 anoenda nechitupa ichocho nebirth certificate rake oregistra kuvhota saka tiri kuona chiri chinhu chakakosha chaizvo chaitika muno munyika nokuti vazhinji vanga vasikukwanisa kuregistra kuvhota tiri kutarisa vanhu vanga vaimboshanda mumapurazi vaya vaishanda mumigodhi ndo matinoona vanhu vazhinji veparentage yekuti baba kana amai vanga vari vekumalawi kana kuzambia kana kubotswana kana south africa saka chinhu chakakoshesesa ichocho saka tiri kukumbira vana vezimbabwe kuti vaende kunorejesa kunovhota vaende kunorejesa kuvhota nokuti gore rinouya toda kuchinja hurumende hurumende iripo iyi ihurumende yezano ihurumende yaitizvinyirira yakachinjwa chete Robert Mugabe pakaitwa umwe wake saka chavapo ndechekuti vanhu vanofanira kuzovhota next year vachisarudza mutungamiri wavanoda
mumwe ane chitupa chakanzi alien vawilliam banda avo vanogara mumusha wembare muno muharare vati vari kufara zvikuru kuti vave kuzokwanisa kuve nechekuita nezvekusarudzwa kwevatungamiriri munyika vabanda vati vave kutonokokorodzana nevamwe vavo kuti vanonyoresa sevavhoti
kufara zvikuru zvimenezoka toda kunovhota and division yaiitwa kukoti iri yamushe mushe manje saka isusu pamene tinasvika kunyumba ndinaudza amweni anga kuti this time we are going to vote also everyone we are going to vote
zvichakadai vamonzora vanoti vakawirira nezanu pf pamusangano wakaitwa nezuro kuti chirongwa chekunyorisa vanhu kuvhota chipfuudzirwe mberi sezvo chakakanganiswa nekuratidzira kwakaitwa kwakapedzisira kwaita kuti vaimbova mutungamiriri wenyika varobert mugabe vasiye chigaro
takawirirana nezuro nezanu pf yaitungamirwa pampauru kurodza nezuro navamangwana takawirirana kuti tichasangana nezeki mangwana chaivo tichiwirirana kuti toita redo dzimwe nzvimbo poitwa special extension yevoter registration nokuti chekutanga pakaitika zvakaitika izvi chimvuramavhe chakatora Robert Mugabe ichi pachakaitika vanhu vazhinji havana kuzomboita pfungwa dzekurejesta kuvhota uyezve vairejestisa vacho vamwe vacho tangatava kutofambawo navo mumademonstration saka chirongwa chakadistebheka zvakanyanyisa saka vana vezimbabwe vanofanira kupiwa mukana wakati kuti chimwezve ndechokuti zeki yanga yati voter registration inopera musi wa19 December muna December imomo ndo panenge pachiuya vanhu vedu vari kushanda kunze kwenyika vaya vaya saka havazokwanisa kuregista saka tinoda kuti Christmas yese mavoter registration centers anofanira kunge akavhurika
chikamu chechitatu chechirongwa chekunyoresa vanhu sevavhoti chiri kuitwa nezek chakatarisirwa kupera nechishanu svondo rino komisheni iyi isati yapinda muchikamu chechina ndakamirira studio 7 muharare ndini Thomas chiri pasi.